nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemuvhuro, mbudzi 22, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yopinda muzuva rechina pasina munhu afa nechirwere cheCovid-19. Asi nyanzvi dzoyambira vanhu kuti vasavarairwe. Vaive mutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo voradzikwa kumarinda eHeroes Acre. Mutungamiri MDC Alliance vaNelson Chamisa voenderera mberi vachiita misangano kumatebeleland. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro nyika yakapinda muzuva rechina pasina munhu afa nechirwere cheCovid-19. Vanhu vafa kubva gore rapera vachingori zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 4699. Vanhu vapfumbamwe vakabatwawo nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nematatu ane mazana matanhatu nemakumi mana nemanomwe kana kuti 133,647. Vanhu vachiri kurwara nyika yose mazana mashanu negumi nemumwe kana kuti 511. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga vave mamirioni matatu nezviuru mazana matanhatu zvine makumi manomwe nechimwe nezana nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 3,671,157. Vabaiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave mamirioni maviri nezviuru mazana manomwe zvine makumi mana nemanomwe nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nematatu kana kuti 2,747,693. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere ichi munyika Dr. Agnes Mahomba vakaudza Studio 7 kuti chinangwa chehurumende ndechekubaya vanhu mamirioni gumi ava nhomba panopera mwedzi unouya. Asi vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti zvinogona kutora makore akawanda kuti vanhu mamirioni gumi vabayiwe nhomba muZimbabwe.
Kana iri programu yekubayiwa kwenhomba kwevanhu muZimbabwe zvinotaura kuita mahombwe chaiwo. Atisviki matargets edu atoda kusvika wokubaya vanhu 10 million by end of December hazviitiki. Zvinototitorera mamakore maviri kana matatu at the rate yatiri kubaya nayo kuti tisvike 60% of the population yataka targeta sehurumende. Hurumende haisi kuita enough kumotivata vanhu.
Simaoni renyu zvii zvinoda kuti zviitwe?
Kuti hurumende imotivate vanhu pane zvinhu 2 zvavanofanira kuita. Messaging yavo inofanira kuconcentrata panyaya yekuti izvo how safe is the vaccine. Vaccine haisi kuitisa maside effects here. Vachiresponda kunyaya dzinobuda pamawhatsapp dzevanhu vari kunzi vaita maadverse events anokonzerwa nenhomba. Dzimwe nguva zvinenge zvisiri zvechokwadi but zvinoda official investigation nekuresponda zvakanaka. Number 2 nyaya yeefficacy. Vamwe vanhu vakabayiwa vari kurwara, hurumende must be up front. Vakamira mira vachidefenda nhomba yavo vachitiudza kuti izvo sei vanhu vakabayiwa vachirwara
vanenge vachiita sei,
vachitipa manumbers acho kuti iri kushanda zvakadini. Ndo messaging iri kudiwa iyoyo, kwete messaging yongotiudza kuti nezuro kwakafa vanhu 0. Tinozviziva kuti zvinotiri pa resting phase but fourth wave ichauya ende ichatikwatisa kana tisina kunge tabaya vanhu vakakwana nhomba iyoyo. So messaging ngaichinji.
Nyika yatarisanawo nemazororo akakosha zvikuru rekisimusi neregoredzva. Pane matambudziko akaita sei apa kana vanhu vasina kubayiwa nhomba?
Isu kuno tiri concerned nezvinoitika ku South Africa, Botswana, Namibia, Mozambique nezvimwe nyika dzakatipoteredza. Nguva ino ya Christmas inguva inotyisa zvikuru. Danger zone kwatiri nokuti vanhu vakawanda vanova kuya kumusha kuzodya Christmas. Vanobva vakatakura pasoro dzakawanda dzinodiwa asi vanhu vakatakura iyoyi COVID-19 futi. Zvatakaona last year, chikaputika chirwere, second wave yedu, yakakonzereswa nevanhu vanga vabva kuSouth Africa mainly and so forth. Saka inguva yekuti tisimbise matano ekudzivirira utachionawo. Hurumende inasa kusimbisisa masocial measures, isimbisise vaccination, isimbisise nyaya dzekusaungana-ungana kwavanhu during this time. Ngatiregei kuti kana term resting phase torelaxa, nokuti that is when catastrophe will strike.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera, vanova munyori anoona nezveutano mubato rinopikisa reMDC Alliance, vari parunare kukwekwe. Vaimbova rebato reZANU-PF uye vaimbova gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo varadzikwa kumarinda eHeroes ekaNhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura pakuvigwa kwavamoyo vamunangagwa vati nyika yarasikirwa negamba nemunhu aifarira basa nenyika yake. Vati unyanzvi hwavamoyo zvikuru sei munyaya dzekufambiswa kwemashoko hwakabatsira hurumende neZANU-PF pakuzvidzana nedzimwe nyika pamwe nekuti munyika muve nerunyararo.
We have lost a true patriot, an astute and a rare breed of spokesman and a pan-African voice. He was a man who articulated with clarity the mission of our party and our government with regards to uniting the nation.
Tarasikirwa nemunhu aida nyika yake nemutauriri aiva akachenjera. Munhu aitaura pachena zvido zvebato nehurumende yedu.
Vatsanangura mushakabvu semunhu aive akazvininipisa asina utsinye uye aida kuti vanhu vabatane vachiti unhu hwavo ndihwo hwakaita kuti vawane zvigaro zvepamusoro mubato pamwe nemuhurumende. Vamunangagwa vatiwo kunyange hazvo vamoyo vaishanda pedyo nevatungamiriri kubvira kuhondo yerusununguko vainge vasina unyire kana uori.
His career was informed by hard, honest work and his unflinching loyalty to the nation and not driven by the pursuit of promotions or holding senior portfolios in the public service. This trait must be emulated by bureaucrats and the public servants.
Aita basa rake nemazvo haasi munhu uya aimhanyira zvigaro. Unhu hwake hunofanirwa kutevedzwa nevashandi vese vehurumende.
Vamunangagwa vatiwo zvakakosha kuti munyika mugare musina mhirizhonga, pave nerunyararo nekubatana sezvo nyika yatarisana nesarudzo muna 2022 na 2023. Zimbabwe ichaita sarudzo dzemabi elections gore rinouya kuzadzisa nzvimbo dzemakanzura nenhengo dzedare reparamende dzakafa kana kudzingwa basa. Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vauza Studio 7 kuti havabvumi kuti vamunangagwa vari kurevesa kana vachiti vanoda kuchengetedza runyararo pasarudzo dza 2022 na 2023.
Kumatibeland North vachamisa vakaenda vakanorwiswa zvakare. Vachibvako iko zvo tiri kuona kuti Matibeland South mavara mavakurwisa zvakare. Saka zviri pachena kuti mavara anga achirehwa navamunangagwa ndenhema.
Mutauri werimwe bato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vafaniri kungotaura chete asi kumisa mhirizhonga nekuranga vanoiita.
Uyezve vange vachiita zvitaira kuitika kuti hakusi kungotaura nemuromo chete.
Achitaura pakuradzikwa kwemukoma wavo vaIsaac Moyo vati Mushakabvu aive mutungamiriri akanaka mumhuri pamwe nemuhurumende wese mhuri vachaumba sangano kana kuti trust yekuti vaite zvirongwa zvebudiriro nezvimwe zvaidiwa nemukoma wavo.
Umtala SK spoke of several development projects that were dear to his heart, and as a family we believe it is incumbent upon us to pick up the baton and see his vision come to fruition.
Mudhara SK aiva nemaprojects akawanda avaida kuita, saka isu taona zvakakodzera semhuri kuti tizadzise zvido zvavo.
Vamoyo vakazvarwa musi wa 1 Gumiguru muna 1945 vakashaya musi wa 14 mwedzi uno kuchipatara chematadei kuvulawayo mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara. Mhuri yavo yatenda hurumende nekuvarapisa kuzvipatara zvepamusoro kuSouth Africa, India nemuno. Zvichakadai vamunangagwa vakurudzirawo veruzhinji kubayiwa nhomba yekudzivirira utachiwana hwecovid-19 vachiti nyika ine nhomba dzekubaya vese vanoda kubayiwa.
I urge those who are yet to be vaccinated to get chungwat.
Hatifanire kurivara uye ndinokurudzira vese vasina kubayiwa kuti vanobayiwa.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri webato guru rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa vari kuenderera mberi nemisangano yavo mudunhu reMatabeleland, kunyange hazvo vari kumbokanganiswa kuita misangano yavo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF uye mapurisa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakamboti vachamisa vari kurambidzwa kuita misangano nevanhu vavanoti havadi kunzwa zvavanotaura. Asi veMDC Alliance vanoti mashoko aya ndiye mugotsi matsuro. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mukuzeya nyaya iyi mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaOstalo Siziva.
Kuvenyika vanhu vetinopinchamisa vafamba Matabeleland yes ekutanga neMatabeleland North sokuMatabeleland South. Wakagamuchirwa neruzhinji rwemacommunity leaders nevanhu munharaunda tafamba mavillage nosvika 62 kubva patakatanga kuedu kuno kuMatabeleland tafamba more than 10,000 kilometers kuno kuMatabeleland chete tichisangana nevakuru venharaunda tichisangana nezvara zvevanhu vati kutaura navo kubva kuukai kupinga kucholocho kugwara kumatopo kubulini mangwe. Nyaya iri kubuda ndeye kuti vanhu vekuMatabeleland vari kutaura nyaya yekutanga yedevelopment isiri kufambisa mushe muno muZimbabwe nenyaya yemarginalization. Pane nyaya dziri kunetsa nyaya dzemalanguage, vanhu vari kureza nyaya yekuti su kutigadzire nyika tinofanira kuremekedza malanguage dzevanhu vese sezviri muconstitution. Nyaya yebudiriro vanhu vari kushaya kutoita senyaya yemabasa nonyaya dziri kubuda nyaya yepoverty namo vanhu vanoona nenyama in this part of Matabeleland. Of course pari nyaya dziri kunetsa togadzira sei magenocide and violence yakaitika mumakore akapfuura gubrown vachifa mazano because iyi yati kuita mainterface nguru achitaura nevakuru venharaunda aonesa kuti nyika kana taakuda kugadzira Zimbabwe inofanira kufamba sei. So ndiyo nyaya dziri kuuka asi chiri clear chataona kunoka again kuMatabeleland ndeyekuti nyaya yekuti ngaapinde mukomana yapinda muvanhu.
Vachamisa vari kuti iZimbabwe itsva iri kuuya, zvii chaizvo zvamungati muri kuzviona kuvanhu vamuri kusangana navo zvinoita kuti muve nevimbo yekuti ishanduko iri kuuya?
Chiri kunyatsobuda muvanhu inyaya yepreparedness kuti tiende musarudzo. Hatisati movement for democratic change kubva 99 tapinda mulevel in terms of nyaya election preparedness because tese rechidiki ukanyanyoona mahiti redu mayouth vari kunyanyobuda echidiki vana va 18 vari kubuda vachitaura nyaya yekuti mukomana dai apinda kutore mabasa. Saka izvozvo zvinoratidza kaatiekuti vanhu vagadzirira kuti tore nyika.
Mte kudedzerwe mutauriri webato reMDC Alliance vaOstalo Siziva vachitaura vari parunare kumatovo namutungamiri Nkomo weStudio 7. Kuzeanya ii, tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander.
Nasi taita musangano nehurumende tichitarisa zvanga zviri pa agenda pedu. Zvanga chisanganisira nyaya ye bonus, nyaya ye cost of living adjustment. Nyaya ye scheme government inonzi James ni nyaya ye pension fund. Nyaya ye bonus itafara zvikuru uye tatambira zvaitwa nehurumende nemufaro mukuru. Nyaya yekuti gore rino tose tiri kupiwa bonus mwedzi umwe chete muna November.
Munotarisira kuti vanhu vanenge vapiwa bonus iri rini chaizvo?
Musi wa 30 munhu wese achange awana bonus kusanganisira masectors ese nevese vanoshandira muhurumende. Izvi zvinhu zvataona zviri zvinhu zvinokudzwa zvikuru nokuti mamwe makore ese vaitipa muzvidimbu zvidimbu masectors vamwaipihwa muna November, December vachistaga kusvika kuna January, dzimwe nguva yaitombosvika February. Saka izvozvo tazvitambira nemaoko maviri. Uyezve tanzi bonus regore rino richabhadharwa riri maUS dollars.
Izvi zvinorevei?
Zvichireva kuti mabanks ari kutarisirwa kuti anofanira kupa vanhu hard currency, kwete zvee zvokuti vanoti vanozokonveta. Aiwa, kazhinji hatinyanye kuashandisa, saka mamwe acho anga asingashandiswa anga dormant. Saka tanga tichishushikana zvikuru kuti kana mayusa iwaya apinda hatizoone here mabhenki akashamira kuti azotora maservice charges kubva patakapedzera kushandisa manostro accounts edu. Saka tanzwa kuti hurumende ine urunga hwayakaita nemabanks kuti hapana macharges achazo chargewa maservice charges nemabanks achidzokera kumashure. Tazokurukura zvenenyaya yecost of living.
Matenderana kuti kudi apa?
Hurumende yanga ichiti cost of living zvinhu zvokuti vari kuona homwe yavo vachiona sekuti mari iyoyo inogona kusakwana, asi tazotsananguravo kuti aiwa isusu tinoda cost of living muna December umu.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo vanhu vakawanda muAmerica vari kutarisira zororo rekutenda kana kuti Thanksgiving kuti vafare nehama neshamwari. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuramba dzichivakurudzira kuti vabayiwe nhomba yeCovid-19 uye kuti vose vane makore anotangira pagumi nemasere vabayiwe nhomba yechitatu yeCovid-19. Vanhu vari kutarisirwa kuti vanenge vachifamba-famba zvakanyanya pazororo rakakosha iri, zvotyirwa kuti zvichapa kuti chirwere cheCovid-19 chitangezve kupararira zvakanyanya. Chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica pakurwisa denda iri, Dr. Anthony Fauci, vanoti vanhu vabayiwa nhomba vanokwanisa kusangana nevamwe pasina dambudziko, asi vakati vamwe zvikamu 26 kubva muzana vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 vari panjodzi yekutapurirwa chirwere ichi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanhu vemuBurkina Faso neZuro vakaratidzira kumucheto weguta guru renyika iyi reWagadugu vachida kuvharidzira motokari dzemauto eFrance kuti dzisadarike nemunyika mavo dzichienda kunorwisa vanopfurikidza mwero muNiger. Vanhu vanosvika 200 ndivo vairatidzira. Mutauriri wemauto eFrance akaudza Voice of America kuti motokari idzi dzakatakura zvombo uye zvimwe zvikwanisiro zvekubatsira mauto ari kurwisa vanopfurikidza mwero. asi varikuratidzira ava varikuti zombo izvi zvirikupiwa vakapandukira hurumende yavo izvozvo pakuti munyika mavo musagadzikane. Hapana humbo wekuti France irikudyidzana nevakapandukira hurumende yeBurkina Faso. Nyanzvi dzezveutano dzirikukurudzira vanhu kuti vaende kunovhenekwa chirwere cheshuga sezvakakurudzirwa navana chiremba apo Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika musi wa14 Mbudzi mukucherechedza zuva rekupa vanhu chenjedzo yechirwere ichi. Sangano rona nezvezvirwere zveshuga pasi rose reInternational Diabetes Association rinoti muAfrica vanhu 60 kubva muzana varikurarama nechirwere cheshuga asi vasingazvizive. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Munhu akabatwa nechirwere cheshuga anenge otarisirwa kuti anwe mushonga kweupenyu hwose. VaMathew Chandengerwa vane makore 63 vanoti vakabatwa chirwere cheshuga muna 1987 uye hazvizi zvinhu zviri nyore kurarama nacho.
Mishonga inoti dhure kuiwana nekuti handizive kuti izvi zvatingashandise muchishona ndirikuti but chronic disease kuva kuti chirwere chinoramba chiripo. Saka nokuti chirwere chinoramba chiripo unofanira kutoramba uri pamushonga. Saka zvinoitika mai ndezvekuti unotifanira kunge utori nebudget mwedzi wega wega wekuti uwane mushonga iyoyo. Toenda panyaya dzekudya. Vanotaura vachiti toda kuti mudye zvinhu zvine zvisina kutsetseka, zviyo, munga, mavegetables nezvakadarozvo. Izvozvozvo zvinodhura.
Chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera zvirwere zvakaita seicho, kuoma mutezo, kudimburwa makumbo uye dzimwe nguva munhu anogona kuguma ava bofu. Vachandengerwa vanoti vaveo nedambudziko remaziso.
Ndichidhiraivha manheru ndirikuona chidzimira. Saka ndakutoda kuti ndiende kunoitwa operation.
Vachandaengerwa vari kukurudzira hurumende kuti ibatsire vari kurwara nechirwere ichi nekuti mishonga yacho inodhura. Izvi zvatsigirwa nemutori wenhau Vanessa Gamchirai Gonye anoraramawo nedambudziko reshuga iri.
Kurwara nechirwere cheshuga munyika munomu itori challenge hombe chaiyo. Kubvira kumushonga, mushonga wacho chaiwo unodhura kana uchibaya insulin. It's either iwanike, especially kumagovernment hospitals, insulin haisikuwanika. Ndokwa yakachipa. So it's either uiwane kana kuti unotenga kufamasi. Kufamasi kwacho, the price can be anything from around $8 to $15 per vial. And sometimes kune vamwe vanoda mavials 2-3 per month depending nema units avanobaya per month.
Pa Bernard Musarurwa vakabatwa nechirwere ichi muna 2008 vari kukurudzirawo hurumende kuti ibatsire kutenga mishonga yezvirwere zvisingarapiki pachena.
Kana usiri pa medical aid zvinhu zvinenge zvichitorinetsa kana kutorema kuti unowana sei mushonga iwoyo.
Ko zvizvi ngaitwe kudzivirira chirwere ichi. Vaimbo vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanhu vamunyori wezveutano muMDC Alliance vanotsanangura.
Norekomenda kuti vanhu vaexercise a minimum of 30 minutes pazuva. Vanhu vanofanira kudya diet ine atinoti macarbohydrates mashoma. Carbohydrates tikutaura zvinhu zvakaita sana sadza, vana rice, mapotato nezvimwe zvakadero. Iyo shuga pachayo inotengwa musoro iri shuga haina kunakira vanhu, ngaive shoma mudiet. Madrinks akafanana nemakokokora ane shuga yakawandisa. Vanhu vakafutisa vatinoti obese vane machances akawanda ekubata chirwere cheshuga, okudevelopa chirwere cheshuga.
Kune avo vatova nechirwere ichi vamadzorera vanoti zvakakosha kuti vadye zvine utano. Imwe nyanzvi mune zveutano Amai Rudali vanoti kunyange chirwere ichi chichibata vakuru, kune vamwe vana vanozvarwa vaine chirwere ichi inonzi type 1 diabetes. Amai Ali vatiwo chirwere cheshuga chinokanganisa nhengo dzakawanda pamuviri.
Maziso awo anobva kashirika chinjano anofa. Makidhinzi haichashande mutendo wawo chaiwo chaiwo. Chiveve mumaoko nekumakumbo futi. Kuva nerume chirwere cheshuga chakashata nengo yawo haizonyatsoita zvakanaka.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano yakaratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi ane chirwere cheshuga munyika. Vachitaura kuchivhu pazuva rekucherechedza zuva iri svondo rapera, gurukota rezveutano Dr. Constantino Chiwenga vakati hurumende ichaedza kuti iwanise vanhu mishonga yechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, vasigiri vemutambo wenhabvu vakadzoka muzinhandare neuwandu hwavo mukupera kwesvondo mushure mekumboramwa nemhaka yemubhadharo wepagedhi. Michael Kariati anoitipa nyaya inotevera.
Vatsigiri vemutambo uyu vakaita chipitipiti kupinda muzinhandare kuna mitambo yenhabvu mushure mekunge vePremier Soccer League vadzikisa mari yepagedhe kusvika pamadhora matatu. PSL yakanga yati vanhu vabhadhare madhora makumi maviri ikazodzikisa kusvika pamadhora gumi, asi vatsigiri venhabvu vainge vachitsika madziro. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti zvinofadza kuona veruzhinji vachitsigira nhabvu seizvi.
Takakurudzira isusu vanotitevera kuti vaende vachinoona bhora. Mukatarisa nhabvu yatambwa pakupera kwevhiki imwe yechibukwi, munoona kuti zvo paita mushanduko yekuti vanhu vaakuenda vachibhadhara kuti vaone bhora. Saka mumazuva ari kuteera ndichatoona vanhu vachizara kudzinhandare dzenhabvu.
Vamwe vatsigiri vakanonoka kuuya kunhandare pamutambo weDynamo FC Platinum vakadzodzeserwa kudzimba dzavo sezvo pachingobvumirwa vatsigiri zviuru zviviri nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Mutambo wemugovera pakati peCranbourne Bullets neNgezi Platinum Stars wakakwezva vanhu zviuru zviviri sezvakatarwa nemitemo yeCOVID-19. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanove zvekare sabhuku wekwaChirumanzi vanoti vachitarisa upfumi hwenyika madhora matatu ndiwo chaiwo anokodzera.
Tiketi rinopindwa munhandare kana Leicester ichitamba neManchester United ndiwo rotobhadharisa futi vanhu mari Herentals ichitamba neFC Platinum. Hazvienzane nekuti upfumi hwemuno hwakasiyana neupfumi hwekuEngland. Saka tinofanira kutarisa kuti upfumi hwemuno hwakamira sei, chii vanhu vanokwanisa kubhadhara mari. Ndosaka muchiona kuti pakanzi $3 vanhu vanokwanisa kuita sei kuona nhabvu munhandare. Ndo purize mutengo wakanaka iwoyo.
Asi vamwewo vari kuti madhora matatu azonyanya kuita mashoma veruzhinji vakabhadhara nemari yemuZimbabwe sezvakatarwa nebhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Asi mutambo wanezuro hauna kuzopera zvakanaka sezvo vatsigiri veDynamos vakapinda munhandare vada kurova mubati wepembe vaBrighton Chimene vachivapomera mhosva yekukundikana kuita mutongi gava. Mapurisa akatozopindira kumisa mhirizhonga. Vatsigiri vechikwata cheDynamos ichi havana kufara nekurambwa kwechibodzwa chaAli Maliselo, asi anenge ainge anwisa neruoko. Chibodzwa cheFC Platinum chakanwiswa naInnocent Muchaneka. FC Platinum yave kusangana neNgezi Platinum Stars mufainari. Ngezi yakasvika pachinano ichi mushure mekurova Cranbourne Bullets 1-0. VPSL havasati vazivisa kuti fainari iyi ichatambirwa kupi uye rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yeCOVID-19 uye kuradzikwa kwegamba renyika vaSimon Kaya Moyo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya nchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhlaka 22 kuLwesi 2021 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
A cutter always available for deployment. No matter the task or the duty, the late SK Mayor was instrumental in demystifying the false and negative narratives by detractors against our great motherland.
Ove isikhulumeli seZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo obhubhe ngeviki edluleyo ubekiwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre namuhla.
Bajabula kakhulu abantu bathembisa futhi ukuthi noma kanjani sonke sesifuna i-change. Asisela ndaba ukuthi kwenzakala, sesifuna inguquko. Fokachamisa sicela manje ukubana usiguqulele iZimbabwe.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho eMathebeleland South ngemva kokuqhuba uhlelo olufanayo enyakatho yeMandebeleni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi benze njalo ngokuphangisa ngoba amajekiseni ekhona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ove isikhulumeli seZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshiwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre eHarare namuhla. Ekhuluma kulumngcwabo umongameli Emmerson Mnangagwa uchaze uMoyo njengomuntu owayekhuthalele ukusebenzela ilizwe lakhe njalo ezinikele ngokupheleleyo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Emazini akhe kulumngcwabo umongameli Mnangagwa uchaze uMoyo njengomuntu owasebenzela ilizwe lakhe ngokuzimisela okukhulu.
Periodically undertook and sustained nationwide and international programs, dissemination of party and government policies and programs. A cutter always available for deployment, no matter the task or the duty. The late SK Moyo was instrumental in demystifying the false and negative narratives by detractors against our great motherland, Zimbabwe.
Wathatha ithuba lokusebenzela ilizwe lebandla, wayezimisele ukuphiwa umsebenzi kungelani lomsebenzi ayewuphiwa, wayezimisele ukulwisana lamanga ayekhulunywa mayelana lelizwe leZimbabwe. Kodwa abanye abasebenza loMoyo kubandla lezaphu abafana lomnumzana Isaac Mabuka bathe uMoyo waphambanisa ngokusala eZANU PF abanye bephuma.
Ivuselelwa ngokwabudabengwa labanye, yena wama phezulu wathi khona nxa kulabantu bafuna ukuvuselela izaphu kabahambe bayengcebeni kankoma bangahluphani lathi. Kubuhlungu lokunxa sikucabanga, kodwa hhayi, njengomuntu walweli lizwe njengabanye siyakwazi ukuthi enxewa esephanjaniswa yikudla okwasekusetafuleni yakhe.
Kodwa isikhulumeli sezaphu umnumzana Mthulisanana uthe njengebandla bakhala le muli yakomoyo.
Siyazwelana kakhulu le muli yakhe, inkosikazi wakhe, labantwana
abalahlekelwe ngubaba. Thina njengozaphu ubaba umoyo saka sasebenza laye engu PA umsizi ka baba uJoshua Nkomo emtholele izikhwama.
Umoyo ubhubhele esibhedlela seMaradei kobulawayo ngeviki edlileyo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane abelisana lawo okwesikhathi eside. Umoyo waqala ezombusazwe ngomnyaka ka-1963 elilunga lezaphu. Wasuka elizweni siya eZambia ukuyalwela uZibuse. Uthe eseZambia wasethunywa esikolo ekolishini leMakerere, lapho athi ependuka khona waba ngumncedisi kamnumzana Joshua Mkabuko Nkomo owayegugela ibandla lelo ngaleso sikhathi. Imuliya komoyo ibonge kakhulu uhulumende ngokuzama ukumelaphisa emazweni afana laseSouth Africa, India laseZimbabwe. Umoyo usebenze ezikhundleni ezijiyeneyo kuZANU-PF lakuhulumende. KuZANU-PF ube nezikhundla ezigoqela ukuba ngumgcini sihlalo. Khathesi ubhubhe eseyisikhulumeli sebandla. Uhulumende waphatha izikhundla ezehlukeneyo njalo kudalela abaphathi ntambo okugoqela ukuba ngumphathi ntambo wokwethula kwembiko wezamandla kagetsi olwezemigodi lezinye ingatsha. Umoyo waye waba ngummeli weZimbabwe kwele South Africa. Ngimelethi 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje emazwini akhe National Heroes Acre, uMongameli Mnangagwa ukhuthaze njalo uzulu weZimbabwe ongakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi aphange enze njalo ukuze ilizwe libe lenani eliphezulu labantu abavikelekileyo kulumkhuhlane. Uthe uZulu kumele athathe leli thuba phambilini kwekhefu leKhisimusi ngoba ilizwe lilawo amajekiseni eneleyo. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3,671,157. Asebehlatshwe esibili bona sebeyizigidi phose ezintathu 2,747,693 ngokubika kogatsha lwezempilakahle. Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho eMathebeleland South namuhla ngemva kokuqhuba uhlelo olufanayo enyakatho yeMandebeleni ngeviki edluleyo. UChamisa uthi konke lapho aya khona abantu bakhala ngokuthi bafuna utshintsho kundlela ababuswa ngayo. Laye eloba enkundleni yeTwitter, uChamisa uthembisile ukuthi ngempela iyeza inguquko eZimbabwe. Namuhla wethekelele indawo ezitshiyeneyo ebulilima laseMangwe njalo uzaqhubeka ehlangana labasekeli kanye lenkokheli yebandla lakhe eMathebeleland South kusasa. Uhlelo lukaJamisa lolu ngolokulungiselela ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukwenziwa ngombimbitho kumnyaka ozayo kanye lokhetho lwamalunga ePhalamende, amakansila kanye lomongameli oluzayo ngo-2023.
umgcinisihlalo MDC Alliance yamathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ngempela umbiko uchamisa utholayo ebantwini ngokuthi sokumele angene embusweni aguqule izinto.
Bathi nxa nembona bajabula abanye bakhala izinyembezi bathi sidinga umkhululo ongasikhulula lakanye kube kuhle kakhulu ekuvakatsheleni izindawo insiza South ekuseni yamuyamukela ngendlela enhle sawahlangana lama structures akhe ukuthi ebone ukuthi izindawo lezindawo ama structures akhona bajabula kakhulu abantu bathembisa futhi ukuthi noma kanjani sonke sesifuna i-change asisela ndaba ukuthi kwenzakala sesifuna inguquko fokachamisa sicela manje ukubana usiguqulele izimpako sonke sizaba ngamva kwakho ngoba from 1980 40 years kathesi lokho esihlupheka singelakho esiwenzayo esilakho emini wavakatshela emzingwane imzingwane yona uyithole iphuphuma njengamanzi sahlangana labo futhi abakhokheli bomdabu wahamba wahlangana lama structures engikubonileyo ngizwe nami ngimangala ukuthi isizwe esingaka isizwe esikhala sithi kona siyokulandela jaha isikhathi obaningena sesifuna ukubana sitshintshe sesikhathele sesihluphekile.
Uchamisa uyathembisa uthi la kanjani iluyeza utshintsho kuyini likubonayo ebantwini okulipha lowo mhlandla.
Baba iqinise ngakutshela khona ukuthi izano ithi noma ihleli ithethe bathebele South indawo indawo yabo ngokubana ngo 2018 MDC Alliance azange ithole isihlalo yathola isihlalo sabasinye so bazitshela ukuthi indawo yabo. Engingakutsho mina njengo chairman ngumgcini sihlalo MDC Alliance ngaleso sikhathi futhi ngangumgcini sihlalo esakunanzelelayo ukuthi abantu bakithi bayahlupheka abantu bakithi bayathuselwa izano yasebenzisa lesi vote buying ikwazi ukuthi abantu bayahlupheka bathembisa abantu imigodi bathembisa abantu ukuthi bazabaholisa izimali ngenyanga yathembisa abantu ukuthi bazolungisa imigwaqo bathembisa abantu ukuthi bazaba behola noma bengasebenzi abantu bakithi ngendlala eyiyo babethi ngabe campaigner belethe amagonyethi omumbu besiza bobunabheki umngadi abantu babona ukuthi ngcono bavotele ukudla kanokuvotela inkululeko ezakhulula abantu aba so silokhu sikhuluma labo abantu bema-South ukuthi khona babe ngabantu abacabangela imuli yabo sibona ngani kuzaba lo tshintsho olukhulu kakhulu inguquko izaba khona ngokubana siyaqhuquzela ukuthi kabayiregister siyaqhuquzela ukuthi omunye nomunye ngaye lo mntwana mele iregister siyaqhuquzela kubosebhuku ukuthi asisebenze ndawonye singabheki ukuthi iphathi lelo ngayiphi iphathi.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngomgcinisihlalo we-MDC Alliance yamathebeleland South. Ku-Live Talk namuhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lokunye okwenzakalayo elizweni. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Unobhala obona ngezomvikela kuhulumende welemelika u-US Defense Secretary Lloyd Austin uhlangane lamasotsha elizwe lakhe namuhla asenkambini e-Al Dafa Air Base eselizweni le-United Arab Emirates duzane lesihodlo zalelo lizwe ese-Abu Dhabi. Inkamba yebutho lemelika e-Al Dafa yiyo enkulu ukwedlula zonke emhlubulweni wase-Middle East. Ugatsha olubona ngezokuthwala kwabantu lempahla kwelemelika lubika ukubana lukhangelele izihambi ezingaba yizigidi ezingama-20 million ezizasebenzisa indizamtshina ngekhefu le-Thanksgiving elikhona kuyonale iviki lize liyephela ngesonto. Abe-TSA babika ukubana inani lezihambileli lizafanana xhathu lalelo elaliba khona kungakaqhamuki ubhubhane olwe-coronavirus. Amapolisa asesigabeni se-Pennsylvania khonapha eMelika abika ukubana kulo mama obezithwele odutshulwe wafa ngenyakatho ngokuya ngempumalanga yesigodlo salelo lesabelo iPhiladelphia ephumisa izipho akade ezinikwe emcimbini wokwamukela ingane owe-baby shower lengane yakhe akade izithwele iyona layo ihle yabhubha. Uhulumende wakwele Ethiopia ukhuthaza abesifazana balelo lizwe ukubana bancedise ngokupha uncedo lwemali, ukudla, igazi kanye lokunye abakwenelisayo ukuphathisa impini yokulwisana labahlamuki besitigrii eqhamuke yiminyakenye esigabeni esinenyakatho yalelo lizwe.
Ukusilela kolwazi ngesifo sehemophilia esibangela ukopha kuthiya abanengi bebhekane lenkinga zokuphazamiseka empilweni zabo, abanye begcine sebesithi mhlawumbe yikuloywa. Kwesinye isikhathi lokhu kugcina kudala ingxabano emulini. Kubika uMark Peter Ntambe.
I-hemophilia yisifo esibangela ukopha emzimbeni womuntu esivame ukuhlasela abesilisa ikakhulu lanxa nje kulehlekane labesifazana abangahlaselwa yiso. Umnumzana Fine Machona ongunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association uthi udubo olukhulu yikusilela kolwazi okuthi abantu bengazwisisi ngalesi simo.
Not most of the people they know about hemophilia. So number one, that's the biggest
thing. Batshwana abantu abakwaziyo ngehemophilia okusuka kube nzima ukuthi bathole ulwazi loncedo kunye lokuthi sazi ukuthi abantu bangaki abalalesi simo.
Uthi abantu abahlaselwa yihemophilia badinga uncedo lwemithi yokusekela igazi ukuba lenelise ukunquma livale isilonda kumbe lapho umuntu oyabe ewopha khona ebizwa ngokuthi ngama-clotting factors. Umnumzana Ngqobizitha Ndlovu osebenza nabalesi simo esigabeni seMandebeleni uthi limithi iqakatheke kakhulu noma bengayitholi ngemfanelo zikhathi zonke.
Uhlupho labantu abalomo esihlangana labo njengabantu abalehemophilia lukhulu kakhulu hemophilia ngoba kulemihlobo emibili. I-hemophilia A eyiyo ehlatshelwa u-factor 8 then sokusiba lo-factor 9 ohlatshwa u-hemophilia B.
Unkosazana Lucy Marowa wenhlanganiso ye-National Blood Service Zimbabwe uthi basebenzelana lehlanganiso ezigoqela ezikhangela ngalesi simo emhlabeni jikelele lezaselizweni ukuphathisa uzulu kulolu daba.
I-National Blood Service Zimbabwe, we take the National Hemophilia Program as part of our duties to the nation to help those who need
National Blood Service Zimbabwe sikuthatha njengomlandu wethu njengesizwe ukuba siphathise abalehemophilia abadinga imithi ethile ephathisa kulesi simo.
Uthi lokhu kugoqela ukudinga imithi edingakalayo, ukuyigcina ikuma-temperature alungileyo kundawo zabo, ukuyibhadalela umthelo wejuti noma lapha nalaphaya uhulumende evumeza ukuba limithi ingene kungela nhlawulo, ukuyithwala limithi isiya kundawo zonke zelizwe ukuba abantu ababuya lencwadi ezama-prescription bayithole kalula. Ethi sikhuluma kanje ikhona eminye esanda kungena elizweni. UNdlovu uthi lesi simo senza kube nzima ukuba umuntu esebenze, ngakho babona kulicebo elihle ukuba umuntu azisebenze.
Ngikhangelele ukuthi uma usebenzela umuntu kulohlupho ngoba uzakwanisa ukuthi love 2 weeks emsebenzini, angeke akuvumele lokho umuntu oyabe uqhathile. So nxa kade kungaba khona umuntu asengaphathisa abantu abalehemophilia kube lama-project nje esiwakwanisa ukuthi siwarane sizenzele ukuzele ukuthi nxa usesibhedlela kumbe ungaphi kumbe kawuzwa kuhle kube lomunye ozabe ukhangelele iproject yakho iyabe ihamba, akufanani lokuthi kube lomunye umuntu ozabe umsebenzile.
AbeZimbabwe Hemophilia Association bathi amalunga abo avame ukulahlekelwa imisebenzi ngenxa yalesi simo njalo abenelise ukuqhuba imisebenzi enzima bengenelisi njalo ngenxa yalesi simo uhamba kalula ngemichova amabhasi lezimota ezithwala uzulu abanye babo babikwa sebegula imikhuhlane yengqondo ngoba bekhathazekile emoyeni bengazwisisi umkhuhlane abalawo ukuhlolwa igazi ikakhulu nxa kulabanye abemule abalohlupho lokopha ngenye yendlela engenza ukuba umuntu azokuba ulaso lesi simo na kumbe hatshi kodwa abantu abaningi bagcina besibona ngokopha sebekhulile ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuba abantwana abaziwayo ukuba balaso lesi sifo kumele bevikelwe bengabi eseduzane lezinto ezingaba yingozi ezingabasika okufana nalabo ngqamu amareza izigero lokunye zithi njalo kumele bagqokiswe ingwani ezibavikela leyo lamaphethi avikela amadolo lezandla ikakhulu labo abayabe sebegaxa ngimele iStudio 7 eHarare ngingumak Peter Ntambe.
Ibandla lezombusazwe elisanda kusungulwa ele African National Congress Zimbabwe lithi lifuna ukukhanga abatsha belivotele ukuze kuguqulwe inhlalakahle kaZulu lezenotho abantu baphile kuhle. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Zuke Gumbo utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi okwenze baphuma lebizo leli ikuthi bathakazelela okwenziwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nkomo yena owake wakhokhela ibandla leRhodesia African National Congress kusabusa abamhlophe.
Okusenze savula lenhlanganiso ingoba sesikhathele isimo sesisibi for iminyaka eminingi. So siye sacabanga nozakwethu ukuthi asivule imithi inhlanganiso nathi sizame ukushintsha izinto eZimbabwe.
Wini obone ngazani lizakwenza njengebandla eliphikisayo? Njengoba siyabona ukuthi amabandla aphikisayo eZimbabwe kungani kawenzi kahle, lina kwini lizakwenza kungani kwehlukene lamanye?
Thina sibhekele ukuthi sidevelope ilizwe lethu, sifokuse kakhulu kwi-youth. Ngoba yuthi yona ningi and ipolitiki it's a numbers game. So iyuthi isibhekane nayo kakhulu and yibona futhi abayuthi esikhathele kakhulu ngoba impilo zabo zimile. Abanye bayafunda, mabe befunda umuntu akwazi ukuqhubela phambili athole umsebenzi, abaningi sebefundela ukuthi bephumele izweni. Sina njengenhlanganiso eja we want ukuthi sisebenzisane nomphakathi from the communities going up, si develop ama communities it la esihlala khona, create amathuba omsebenzi khona lapha within our communities.
Ngase sikhangela sijula sibili siyaphambili, ubona ngazani ibandla leni lizangena yini kukhetho lolo lubuyayo lwama by elections njalo lungene futhi lokhetho lwa 2023
kuma by elections? Izerenc angiboni ukuthi izowangenela kodwa 2023 definitely, ngoba thina sisa inhlangano entsha sisazilungisa nathi sisaziqoqa. So 2023 definitely sobe sikhona.
Akusitsheleki ukuthi lizimisele yini ukuthi lisebenze lamanye amabandla kumbe lifuna ukuzimela lodwa?
Thina njenge-ZANC into eqakathekileyo kithi impilo zabantu waseZimbabwe. So if that means ukuthi sizosebenzisana namanye ama-party kuze impilo zabantu beZimbabwe ithuthuke, yebo sizosebenzisana nawo, sizimisele futhi.
Ye, akutshela abantu ukuthi kuyini okungenza ukuthi balivotele lina? Lipheten sibili esingathi nanku ongenza umuntu asume aye ku ballot box alivotele.
Thina si organization engabandlululiyo, si invite wonke umuntu waseZimbabwe ukuthi asebenzane nathi asivotele. Sifuna ukuthi sakhe iZimbabwe kabusha sonke. Njalo sibhekele ukuthi sisebenzane ne youth kakhulu. I youth kuyibona abantu abaningi, kuyi youth kuyibona abantu impilo zabo. Abanye ayazikaqali nokuqala, umuntu uqedile esikoleni kodwa impilo yakhe ayaqali ngoba usahleli. So sibhekele ukuthi sisebenzisane nabo kakhulu. Abantu abadala sisho ukuthi siyabalahla, sisho ukuthi bengasivoteli, cha. Kodwa-ke I'm sure wonke umuntu omdala uyafuna ukuthi umntanakhe impilo yakhe ibe ngcono. We have a program yethu esibiza nge-Simple Smart Profitable Solutions where we'll be going nge-constituency nge-constituency kubheka ukuthi
kuleyo constituency inkinga abantu ababhekane nazo iziphi. Kulezo nkinga lezo will be having simple, smart, profitable solutions for them. Okunye njalo, we've realized ukuthi umhlaba uyashintsha, especially manje ngesikhathi se-COVID-19. A lot of things sezihamba sezisiba digital manje. So nathi we're embracing that digital era esingena kuyo. We're also going to be having a program sifundisa intsha kakhulu ngama-digital skills. Because umhlaba manje usushintshile, imisebenzi ayitholakali, but kule misebenzi esitholakala online. Abantwana abaningi manje bonke bahlale besemafonini, kodwa abaningi abazi ukuthi bengayenza njani imali emafonini wabo besebenzisa i-internet. So zonke lezi zinto lezi sifuna ukuthi pass on that knowledge to our young people so that they also get into this digital era esesibuye phakathi. Singahlalele emuva njengesizwe saseZimbabwe. Umhlaba mawushintsha nathi asishintsheni nawo.
Umnumzana Zuke Gumbo ngonobhala jikelele webandla elisanda kusungulwa ele African National Congress Zimbabwe. Ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, amaqembu ezimbamgodi athi LFC Platinum kanye leLenkezi Platinum Stars yiwo azadibana kufinali yenguqu yalonyaka enkezo yeChibuku Super Cup. Kubika uJoseph Njanji.
Kumemva kokunqoba kweqembu lakhe elitshayele Dynamos e-1 kanyangesonto, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mabheza uthe uqakathekile ukuba belungiselele ngemfanelo ukuze bephakamise inkezo yeChibuku.
Ngiyajabula ngendlela abafana abasebenze ngayo umsebenzi onzima siwenzile, njalo sekusele ukuba sihambe siyedlala sikholise ukuba kufinal. Kumele silungiselele kuhle, njalo ngilethemba lokuba kusazoba mnandi.
Ngokwesithathu ukuba iqembu FC Platinum lifinyelele ukuyadlala kufinal yenkezo yeChibuku Super Cup, njalo liyiphakamise ngomnyaka ka-2014 lapho linqobe khona ele Harare City nge-3-1 ngemva kokuchaywa kwembekwa. Lifinyelele la kufinal ngangomnyaka ka-2016 lapho linqotshwe khona nge-3-1 liqembu lenkezo Platinum Stars, lona elinqobe le-Cranbourne Bullets nge-1 kanyangomgqibelo, okutsho ukuba lalo nyaka lawa maqembu azadibana njalo kufinal. Umdlali weqembu le-FC Platinum uRainson Bavari uthi kabachaywa luvalo ngoba beza manje icembela ke labanqoba kumncintiswano ofanayo eminyakeni edluleyo.
Sabe kakhulu mina, very happy ukuthi ufinale. Asizange ukuthi thina sizimisele bethi sizokuthi sizenzenda. So alibhora vele siyajala nathi sikukwanisa.
Abaqoqi bomncintiswano weChibuku Super Cup khona beza kutsho ukuba ifinali yalo nyaka izadlalwa ngaluphi usuku kanye lokuthi izadlalelwa kuyiphi inkundla. Imidlalo yesigaba sequarter final idlalelwe enkundleni yeBaobab, ukuthi yesemi final yona idlalelwe enkundleni iNational Sport, yona ekhombise ukuba kayilungelanga ukudlalela nxa izulu lisina njengoba umdlalo wangomgqibelo ufike emaphethelweni abadlali sebebhukutsha emanzini. Sikhangele umdlalo kakhilikithi, iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi liqale kubi umkhankaso walo ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba njengoba linqotshwe ngamaranza ayithuba mnembili ngeleThailand emdlalweni walo wakuqala kwisibaya sikagroup B ngesonto. Ngomunye umdlalo wesibaya sikagroup B, iqembu leBangladesh linqobele Pakistan ngama-wickets amathathu. Imidlalo iqhubekela phambili ngolwesibili, njalo kwisibaya sikagroup B, iqembu leBangladesh lizadlala lele-United States of America, kuthi elePakistan lizadibana leleThailand. Imidlalo yesibaya sikagroup A izadlalwa ngokulandelayo, iqembu lenetherlands lizadlala lele Sri Lanka, kuthi ele West Indies lizanqekelana lele Ireland. Ele Zimbabwe lona lizabe liphumula ngolwesibili, ikanti iqembu lesihlanu kwisibaya sikagroup A bekumele kube liqembu elasePapua New Guinea, lona elingasabuyanga ngoba abadlali balo abaningi betholakale belomkhuhlane we-COVID-19 lingakaphakami ukuza kwele Zimbabwe, okuyilapho kuqhutshelwa khona limidlalo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, nguJoseph Njanji.
Sikhangele ebezihamba phambili. Obe isikhulumeli sezanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshiwe eNational Heroes Acre namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.